Vakitura urongwa hwekufambiswa kwemari kana kuti monetary policy statement, Dr. John Mangudya vati hurumende haina chidokwa-dokwa chekubata-bata mari dzinotumirwa kubva kunze kwenyika anonzi pachirungu mafree funds, uye vakati vanenge vatumirwa mari idzi vakasununguka kuita zvavanoda nadzo.
Vari mari yavo kunze kwenyika, mafree funds afora musabwe chaida chaizvo, iri very free and safe. Ungati muchema ima akaunti menyu moshasa madimu amachiita zine mafuyo kamanzichanzi anhu anga achisararaya mafurenga yanzi tinoi kuti kuimpota kwefood kutenga mapasipoti avo ezi approved by government Zimbabwe.
Vamangudya vatiwo vari kushandawo kuona kuti mitengo yezvinhu zvakasiyana siyana hairambi ichikwira, vachiti panozopera gore vari kutarisa kuti inflation inge yadzika kusvika pazvikamu makumi mashanu kubva muzana.
Zimbabwe inofanira kuti inflation yedu idzike gore rino below 5% a month. Chechipiri kuti Reserve Bank chashanda kuitira kuti matageti abatwe through zvinotizo monetary targeting framework, in other words manage the money supply in Zimbabwe. Izvi zvakakonzera mabongozozo mumaketi zvichitenga kubva kwemari.
Gavhuna vebhanga guru ava vatiwo vari kufadzwa nerwendo rwatorwa nenyika mukuzvirumura kubva mukushandisa madhora ekuamerica. Vamangudya vati zvinotora makore kuti nyika ibude mukushandisa mari yekunze kwenyika, uye hazvigoneki nenguva pfupi. Vati pari zvino zvikamu makumi matatu nezvinomwe kubva muzana zvemari iri mumabhanga imari yekunze, asi zvikamu makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana yava mari yemuno. Vamangudya vati vanotarisira kuti mari dzekunze dziri mumabhanga dzirambe dzichiderera zvishoma nezvishoma.
Madhipoziti edu ari mumaketi muno tine about 10% madhipoziti edu maforeign currency. The balance about 64% kana 3% izim dollar. So obviously $2 It means that after the end of the year we'll be saying to go to 25%, the next year we'll go to 20%, whatever it is. So end of the day, so that go my milestones a de-dollarization. Now when I see afford a calumet than $1, or not you have to that you got Iowa. I have Kusha Gavana and there's no problem. So I tell you what by economics, you know human beings are rational. Mifoni yakabatwa isakwira zvete yakabauta isafamba itimingadi ndoizvozvo confidence.
Nyanzvi mune zveupfumi vapersistence Gwanyanya vaudze Studio 7 kuti panoda kushandwa zvakanyanya kuti zvishuviro zvebhanga guru zvekuona kuti mitengo yadzika zvazadzikiswa. Vagwanyanya vabvumiranawo navamangudya kuti zvinoda makore kuti Zimbabwe inyatsoti yabuda mukushandisa mari yekunze kwenyika.
Asi ndinyangoti inini urongwa uhwu irwendo harusvikiki nenguva imwe chete kana nyika yakafa hamugoni kusvika nenguva imwe chete. Vataura mukubvuma kwavo vakati kunyange nyaya yedu zvemari yekunze kwenyika ingada makore kana mashanu kuti tigogona kuti tabuda muurongwa hwekushandisa mari yekunze kwenyika, nekuti izvi ndicho chokwadi zvatanga tichitaura kumashure kuyaka changa chiita sokuti hachichokwadi chira sokuti tinozviepera. Saka tikafamba tiri pachokwadi tikaziva kuti hatisviki nezuva rimwe chete zvingatora nguva yakawanda, ndozvinoita kuti tive tiine tarisiro uyezve tigogona kuudza vanhu vavewo nevimbo nezvatinenge tichiita senyika.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari nhengo yeMDC vatapiwa mashakada vatiwo kusabatwa-batwa kwemari dzevanhu dzinobva kunze ndizvo zvinotarisirwa sezvo bumbiro remitemo yenyika risingabvumidzi kuita izvi. Vati RBZ inofanirwa kuramba ichiremekedza izvi, asi vamashakada vati havaoni hurumende ichibudirira mukudzikisa mitengo yezvinhu nekuda kwokuchinjwa kwemari mumigwagwa, vachiti maonero avo ndeyekuti mitengo icharamba ichitokwira.
Izvashamisi nokuti ndozvazvinofanira kunge zviri, nokuti kana munhu aine mari yake aopena foreign currency account imari yake haisivi hurumende. Saka tinofara nokuti vari kuramba vachiona kuti zvavakamboita kudhara zviya zvekureidha maaccounts vachitora mari dzevanhu hazina zvazvino batsira nyika zvinotokanganisa confidence yenyika saka dai varamba vakatora policy yakadaro control inflation kuti idzire to 50% izvo zviroto hazvikwanisi kuitika izvozvo as long as parallel exchange rate iripo kana kuti musika mutema uya weforeign currency uripo uyezve kana RTGS yedu nebond zvichiramba zvichiluza value zvinoreva kuti inflation ichanetsa kumanaja ichanetsa kucontrola vanhu vachanamba vachingokwidza mitengo nokuti havana confidence
kunyange zvazvo mabhanga nevane mahezinesi varivo vanofanirwa kuchinja mari pamutemo vanhu vazhinji vanonochinja mari yavo yekunze kwenyika mumigwagwa nekuti vanowana mari yakawanda kudarika yavanopiwa mumabhanga vamangudya vati mitengo yezvinhu iri kunyanya kukwidzwa nemafungiro everuzhinji kunyanya vachitoredzera zvakamboitika asi vakurudzira veruzhinji kuti vachitarise zvemberi kwete shure kwakabviwa ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.